Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chaona musi wechishanu chekupedzisera mwedzi woga woga chichisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga guru renyika vobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe varayiridzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo vaikunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzisi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava Amai Mikirita Mudangwe vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndijuse magetsi. Mvura 60 ndatova mu160. Mamedical bills angu iko zvino sena mudiabetic ndine chirwere cheBP. They are demanding 56 US. Already my salary has been eroded.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfuya huku ndakunohodha madomatisi kureva kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshe Akaja avo vanhu vemwoyo varatidziri varatidzira ava.
Mari yacho has been eroded. Tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2 ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Seni ndatova ne 7 years ndisina kumboshandisa kadhi repremier. But musi wandaenda ko ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo I had to pay imwe mari pamusoro zvichinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore esaya I've been subscribing and not even benefiting from PISMAS. But one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kwanisa kubenefit.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati varayiridza havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvikwira wakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve Masvondo Mashoma adarika vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kuPismas, bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matanho akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira.
zvakawanda zvatogona kuita. Togona kuita mastairway tiri kumabasa yake, togona kuita magosu, togona kuti nepamusoro. The most important aspect ndeyekuti we expect, like you dear said, this is a listening government. We expect him to listen. You can't tell us that you are listening government and then you don't listen.
Studio 7, haina kukwanisa kunzwa divi rePismas, vanxuve, pamwe namai sekainzenza, vanova gurukota rezvevashandi pamusoro pezvinyuto zvevashandi izvi. Zvichakadai, vadzidzisi vekumaruwa, vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUZ, vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa, vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutungamiri weARTUZ, vaObed Masaraure, vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhona dzavo.
Chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe, asi vachibatana pache zvavo vachiexercise constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vaMavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls masvondo matatu adarika kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kanzure guta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta, icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yatora danho iri kuitira kupa mukana kuvagari vese pamwe nevemabhizimusi kuti vaitewo bandiko ravo mukudzosera guta reHarare pambiri yaro yekare yekuve guta rinobwinya kana kuti Sunshine City. VaChideme vanoti kuburikidza nechirongwa ichi, vagari pamwe nevashandi mumakambani akasiyana-siyana vachange vachitarisirwa kubata mitsvairo pazuva iri vachichenesa misha yavo pamwe nenzvimbo dzavanoshandira, vachitiwo kanzuro yavo ichaonawo kuti yatakura marara ose anenge aunganidzwa nevanhu munzvimbo dzavo. Guta reKigali kuRwanda rine mukurumbira wekuve guta rakachenesesa muAfrica kuburikidza nechirongwa chakaparurwa nenyika iyi muna 2009 chinonzi Umuganga, icho chinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira mutungamiri wenyika nemakurukota ake kuchenesa nzvimbo dzavagere musi wemugovera wekupedzisira mwedzi woga woga. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Chaparura chirongwa ichi netarisiro yekuti tichange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratichange tichichenesa guta, tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake, titsvaire guta tinonge marara, guta redu rigare rakachena. Ndozvatinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter. Hatisi kuda kuti Harare inge ine marara, tinoda kuti Harare inge yakachena. Kana tichida chenesa Harare, vana muzvina bhizimusi voyawo vachigadzira mabuilding avo, vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo, pendwa vachisawo maruva vachigadzirisa. Ndozvatida kuti tiite izvi kuti tisarambe tingoyemura maguta evamwe, tisarambe tingoyemura nyika dzevamwe, asi tange kuyemura redu guta reHarare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeHarare vaChideme?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro, asi chirongwa ichi chinenge chichitekeshera neguta rese, tichiti kwese kunogara vanhu, kwese munhu wese, tichiti tikati nhasi ngatibude munhu wese, tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofungawo zviri pamberi muupenyu hwavo, munozokwanisa sei kunge muchikonvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vanga vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese, munhu wese achaona kukosha kwezuva iri, nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika. Guta rikashambidzika rinounza bhizimisi rakawanda. Saka tichaza kuti munhu wese kutasiraivheni kubva kuhurumende, vanhu vese vachati kana kanzuro yaisa zuva iri kuti ringe iro rekuchenesa guta muHarare, ngatibudei tose. Tinoona kuti hurumende ine ministry yeenvironment, saka tarisiro yedu ndeyekuti hurumende inotokoshesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana nawo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda zvisvondo vemakambani vanenge vachibatsira tichishanda tese tichipanana pfungwa, asi tikutaudza kuti kana tinge taparura chirongwa ichi vachabva vakotomoka vakawanda vachiuya kuti tibatsirane tichenese guta redu.
Vagari vakawanda vatinotaura navo vachidema vanochema kuti hongu tinogona kunge tichitsvaira marara munzvimbo dzedu tichiunganidza, asi marara aya haasi kuzotakurwa nekanzuro. Zvii zvamuri kuitawo?
Tikutarisa kuti kana chirongwa ichi tinge taparurwa taane mashandiro matsva seguta nevagari kana muzvina bhizimusi, tange tichiendesa basa kumberi pasina nyunyuto. Vanhu vese vaakuziva kuti basa rekuchenesa guta ibasa remunhu wese.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, neZuro vakazobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Mari iyi inoshandiswa mumakadhi emabhanga kunyanya. VaMangudya vanoti mari yemaRTGS iri kutenderera inosvika mabhiriyoni 10 emadhora. Mabhanga makuru anokweretisa mari akaita seInternational Monetary Fund, IMF, neWorld Bank agarawo achiyambira hurumende kuti idzikise mari yairi kushandisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vachaedza kudzikisa mari iri kushandiswa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vanotsigira mashoko avaMangudya sezvo hurumende iriyo iri kukwereta mari yakawanda.
Dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga ichidya mari unga mantsungu, zvakakonzera kuti hurumende yanga ichishandisa mari yakapfuura pane yavanonga vatambira kubva kumataxes. Zvaizoitika ndezvekuti vaibva vaprinta matreasury bills anova macertificates ekutora mari mumabank. Saka zvakaita kuti chikwereto chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills chisvike pa$7.6 billion. Right. Saka iyoyo mari iyoyo pacho zvayaiga ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwekuva kwechikwereto. Chimwe futi chiri nematambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutenga nekutengesa zvakawanda zvinengati pachirungu maexports. Tiri kutengesa zvishomanana, right? For kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 titasa mafigures etrade, Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars. Mare takabudisa kunze kwenyika yakaraudzira itakapinza $30 billion. Saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushaya kwemari mumarket. Saka pari zvino navo mukatasa mumaketi mamiriro aita mamarketing conditions eZimbabwe, mari iripo yemaUS dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kusouth Africa, tichitenga maserials aisvika $500 million pagore gore rega rega. Saka zvichireva kuti pamakore 10 ayo takabudisa $5 billion yemaserials chete soya bean negoros kunyanya nichibage pakati pacho ipapo futi ipapo vamungu javari raiti vasapota.
Ko, panyaya yekuti mabond notes hapana kwaari kuenda apa?
Mabhondi noti musangano imereji takatoita kuroorana kwakaitika apa. Mukadzi kana ashushwa nemurume unoti handina kwandine ndogarira vana vangu, right? Saka zvizoreve chiku bhondi noti? Bhondi noti kuti ribude, haribudi zvekuti hamucharidimi kuti hamuchamubudisa. Munofanira kuunza mari maUS dollars. Kana mabhondi noti akaprint kwaari $400 million, panofanirwa kunga pane $400 million iri patable yekuti kana mavhara bhondi noti zuva racho iroro, vanhu pavanouya kubhengi nebhondi noti munovapa US. Saka hazvina zvichabatsira zvebhondi, takatojema. Imari yakapinda musilagi yakajema. Pamusoro pazvo futi chimunofanira kuziva ndechekuti bhondi noti ka hatingapedzeri shungu navo bhondi noti. Ini ndakanga ndiri pamberi bhondi noti hatiridi. Izvanje handina dambudziko nazvo, I can't be apologetic by with that. But taakutarisa economics now, hatingachati matambudziko ese tinawo yebhondi noti. Tikutaura nyaya $400 million dzakapfuura vangu kuti tingati Zimbabwe iri worth over $20 billion yeupfumi hwenyika, toti yatambudzwa $400 million, you see, havichagonika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yemugini yaona kuratidzira nekusagadzikana zvichitevera kupfurwa nemasoja kwevarume vechidiki vaviri vanga vachiratidzira. bambu rakanga rakateiwa mumotokari muMosul muIraq rakauraya vanhu vatatu nezuro usiku. Kurwiswa uku ndekwekutanga kubva kwadzingwa vanopfurikidza mwero kubva muguta iri gore rapera. Vamwe vagari vemuchipinge vanoti havasi kufara nemashandiro evanhu vavakasarudza kuti vavamirire muparamende nekanzuru, uye vanoti izvi zvapa chidzidzo kwavari chekuti vavhote zvino ungwaru musarudzo dzichatevera. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neStudio 7 neMedia Center pachecheche Growth Point neChina. Vagari vakataura pamusangano wevakati vanoona sekuti vatungamiriri vavakasarudza vana hanya nekugadzirisa matambudziko avo, uye havasati vambodzoka kwavari kuti vazonzwa kuti ndezvipi zvavanoda kuti zvigadziriswe sezvo sarudzo dzakapfuura kare. VaAmi Maunde vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vakavhotera vanhu vasingagare munzvimbo iyi.
Ngatiilekte munhu mugari mwana wemunzvimbo, so that kana takutaura ngezvema issues unonga akuziva kuti shuwa ichokwadi rodhi ndiri kuifamba.
VaMaunde vanotiwo chave kudiwa iko zvino mabasa ebudiriro zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi, uye nyaya dzevanhu dzinofanira kuzeiwa muparamende nemumakanzuru. Mashoko aya akatsigirwa navakuda kwaShichororo, avo vakati vamwe vatungamiri vakavhotera vane uori sezvo paine mashoko ekuti vanotambira shoko muhomwe kumakambani anenge achida kuita mabasa ebudiriro munzvimbo iyi.
Takapedza maelection, chataakukumbirai development yendau yedu semandau, tibanise kubatana kuti tese kana tikabatana tione zvetinoda, tibvise uori uri muzvikoro.
Vawedzerai gwenzi vanotiwo chimwe chinoita kuti vanhu vakasarudzwa vatadze kuita basa ravo nemazvo inyaya yekuti havatozivi basa ravanofanirwa kuita. Vanotiwo zvinosuwisa kuti kanzuro yeChipinge haisati yatanga kuita basa rayo, vachiti izvi zvinodzorera shure mabasa ebudiriro munzvimbo.
Chakakosha leadership, dzokai kuvanhu, mapetuka kuvanhu, tinozoziva zvekuita, tinoreketa.
Kanzura weward 24 Amai Wishes Hama, avo vakapinda musangano wevakati vakazvipira kushanda neveruzhinji pamwe nenhengo yeparamende inomirira nzvimbo iyi.
Ini hausa kanzela nevamwe vangu nana MP dai zvaibvira taionera pamwe chete tichiita chinhu chedu pasina zvokuti umwe unonga achidhonzera uko achiti ndiro pati yakati kana ndiro bato rakati.
Mumiriri weChipinge South muNational Assembly vaEnoch Porusingazi vati vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu vari munzvimbo mavo, uye vatiwo vanoshushikanawo sezvinoita vanhu ava. Vati vanozviziva kuti nyaya inoshungurudza vakawanda ndiye mugwagwa wetanganda Chiredzi, uye vati ivo vakatoita basa ravo, uye chasara kuti hurumende iite basa rayo rekupedzisa mugwagwa sezvo vakatombogadzirwa chimwe chidimbu. Vatiwo handi chokwadi chekuti havasangani nevanhu vachiti vange vamira kuita musangano nekuda kwechirwere chekorera. Vakati musangano nemhemberero dzokukunda kwavakaita dzichaitwa mukati menguva pfupi inotevera sezvo kusisina korera. VaPorusingazi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vazive mabasa evatungamiriri vavo, vachiti kazhinji vanhu vanochemera MP nakanzura pabasa rinofanira kuitwa nemapazi ehurumende. Vatiwo vakazvarirwa munzvimbo iyi, uye vanoda chose kuiona ichibudirira sevamwewo vagari. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development iro rinoshandira munzvimbo iyi vaClarice Maduku vati sangano ravo richashanda zvakasimba kudzidzisa veruzhinji basa raMP nakanzura, pamwe nekuona kuti makanzura naMP vaita basa ravo sezvinotarusirwa neruzhinji. Musangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuchecheche, ndini Godwin Mangudla.
Tinotenda zvikuru Godwin. Regai timbonzwa zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vekuChipinge South.
Standard was to Bozo, you know, Garanchi Ping South, the 126. nyairipo taida pa media coverage especially ma areas akafana na mahenye imando kunopera chipenge sawo saka takaona studio 7 vano representa zvotibatsira muna pa news desk ano PF ZZ dzino sefwa vachinyepa zvokuti tu but kana tiri ipapo katakaona studio 7 vanouya vachifambira nzvimbo kubva kwamahenye chisuma vechitenderera kuti zvii zvinomboitika munharaunda samataraita sisewa kuti mhuka dziri kudii dziri kupedza shumba dziri kupedza chii dziri kupedza mhuka zvire zvine evidence kuti takasvika takazviona anomapawana vechibudisa chokwadi chakazara saka zvinotibatsira kuti pamedia coverage isati tarozinganzi kwamutare chete ngaitangire kuchipinge south chipinge south yese ngaibatwe nestudio 7 tatendawo
ndetu Phineas Mhlanga ndogara muno machecheche ndaida kungokurudzira kuti programu ingairambe ichiita sezvinoitawo veRadio Zimbabwe vanogara vachiuya kuno kwacheche saka inini ndotokumbirisa kuti murambe mechingouyazve chero pamwedzi mukauya kaviri kana pagore chaiko chaiko tinozvitenda izvozvo ndatendawo
inini ndoitwa Solomon Toperesu chichemo chandinacho chikurukuru chandokumbirisa kustudio 7 ndotoda kuti itombowedzera kana mahours nekuti ndo news dzaakutongotererwa munzvimbo dzese dzatiri pazhinji munhu unototi kabhatiri rake raakutopera reredhiyo unotombodzimira achiti ndomirira 7 dzachaya ndizonzwa news chaidzo chaidzo
tinotenda vateereri vekuchipinge south tinoimba kuti vateereri vemamwe matunhu vachawanawo mukana wekuti tinge tichisvika kwavari iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri vestudio 7
kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yevoa yakabatana nevemedia center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muzimbabwe hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera mutoko musi wa15 mbudzi harare musi wa21 mbudzi gwanda musi wa26 mbudzi Lupane musi wa28 mbudzi toguma nebulawayo musi wa30 mbudzi sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi
manzwa nzvimbo dzichashanyirwa nestudio 7 mumasondo ari kutevera tichange tiri matunhu enyu iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevadzidzisi vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupuwa mumabond notes asi zvinhu zvinotengeswa zvichitengeswa nemari yekunze yemaUS dollars. Rekai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dokta takawafira Jehovha. Sangano redu isangano rinomirira varairidzi pamwe chete navana vechikoro. Nhasi sangano reProgressive Teachers Union ravanikwa richipinda mumigwagwa nokuti mari dzatinotambira dzichakwani. Vakaita mabhonzi mari yedu yatakanzochetera $400 in foreign currency. Tiri vanhu vane mhuri dzinoda kuita chikoro dzinoda kudya tinoda kuenda kubasa saka mari haichakwani
muri kutaurira Edwin Cheuri ari kuno kuSouth Africa
taurai tinzwe
aini maonero angu andinozviita haizvove kutoratidzira zvitori zvinhu zvakatonaka chaizvaizvo mataridzira avatoita iwo akatonaka chaizvo nokuti havangazoita sei ndiri kutsigira chaizvo zvinhu zvaitwa nevarayiridzi nekuti mukada kuzvitarisa chaiko chaiko varayiridzi ndo vanototipa fundo ivavo ndo vanhu vanoita kuti vanhu vawane dzidzo zvakanaka pasina murayiridzi hapana chinhu chakaita kana kungava ivo chaivo chaivo vari pazvigaro zvepamusoro zvakabva nekuvarayiridzi ivavo saka zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo zvavaita izvozvo ndinozvikurudzira chaizvo
inii ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
munhau dzemitambo Naro dzanga dzichiitwa dzekuti achatora mukombe we 2018 Chibuku Super Cup ndiani dziri kupera muGibo Stadium mangwana. Michael Kariati anotipanya iye.
Mangwana nhandare yeGibo Stadium ichange itirira ngoma yeChibuku Super Cup final apo Harare City neTriangle dziri kubandana kurwira mukana wekumirira nyika mu 2019 Cup Confederation Cup. Ve Premier Soccer League vamisa mitambo yese ye Premier Soccer League kuitira kuti vateveri venhabvu kusanganisira vasingatsigire zvikwata zviviri izvi vange varimo munhandare iyi vachiona mutambo mukuru uyu. Muteveri venhabvu vatendai muchena vanoti zvinofadza zvikuru kuti mitambo mikuru yakadai imbotambirwa munzvimbo dzakaita seGibo kwete kungoti Harare neBulawayo chete.
Ii ndafara zvikuru sana vachitodaro makuresa aya kuti vanoita vachitenderedzwa kuti kana kuri kanda kana kwagutu yotambirwawo kana kwamutare kana kusakubva stadium richingotendererwa muZimbabwe yese nekuti kungoti rinotambirwa muno muHarare chete bhora racho hasizobuda.
Chiri kunakidza pazvikwata zviri izvi ndechekuti vasvika pachinhano chakakosha ichi mushure mekubuditsa zvikwata zvine mukurumbira munyika Harare City ichirova Capes United. Panguva iyo Triangle yakarova Dynamos. Harare City ndiyo ine mukombe uyu uyezve yakambotora muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufinari muna 2014. Asi Mashuga Boys ari kuda kupedza izvi munhandare yavanoshandisa semusha wavo. Muteveri wechikwata ichi vaHoward Machacha vanoti mukombe uri kusara kuTriangle.
Bukuja munhu kapi acho ene ndo hombe muZimbabwe saka tikufara bhozi Triangle ndechange chizotora mukombe.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviri kutamba izvi vaJibas mushayabasa vanoti vari kuona mukombe ndewe Triangle sezvo chikwata ichi chiri kutambira munhandare yaino nyatsoziva.
Triangle inototora mukombe hapana chekumbotora home team advantage whatever. Ye, ndoona chitora Super Cup Chibuku.
Murairidzi weTriangle, Taurai Mangwiro, ari kutarisirawo kuve murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kaviri, zvichitevera kutora kwaakamboita apo airaridza Harare City yacho muna 2015. Pavatambi vakaita sakapteni wavo Lamek Namo, Russell Madamombe, Pascal Mananga naArnold Chivea, Mangwiro ane vatambi vanokwanisa kuzadzikisa chishuwiro chake. Asi Harare City iri kubaka moto unotyisa uyezve ine vatambi vakaita saWilliam Manondo, Martin Vengesai, Maxwell Nyampadenga naTendai Samanja avo vatamba vese kwemakore akati wandei. Murairidzi wavo Mark Harrison anoti kubatana uku ndiko kuchaita kuti vakunde. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chichabudirira kumirira nyika mumakwikwi e2019 Cup Confederation Cup. Makundano eCup Confederation Cup aya ari kutanga muna zvita zvichitevera kushandurwa kwakaitwa urongwa hwemitambo neve Confederation of African Football. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Muateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa zvichemo zvevarairidzi panguva yezvino zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varairidzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mumwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga reReserve Bank wobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemaRTGS haina chinoitsigira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti muve nezoro nekupera kwesvondo kwakanaka.
So
kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 9 kuLwezi 2018 uNtungami Linkomo endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi batshengisele eHarare namuhla. Umbiko kasibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwa emafonini ayisekelwa lidola lemelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. Kuwaza Friday silo Shekman mkhotsholwa ehamba leqembu lakhe legwese Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla besithi bafuna uhulumende abahlawule ngedola lemelika. Kubika uMavis Gama.
Bebehlabela ingoma ezigcwele usizi lapho ababalisi laba befola besuka eAfrica Unity Square belubhekise emahofisini awePismas lapho abachiye khona incwadi yezikhalazo eyamukelwe ngumnumzana Arthur Choka okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunkampani le. Basuke lapho beqonde emahofisini wogatsha lwezemali behlabela ingoma zokusola uhulumende bembeka umlando unganakekeli izisebenzi engachiyananga lokamnumzana Robert Mugabe. Iziphathamandla zogatsha lwezemali zihle zabaleka emveni kokubezwa besiza behlabela, kodwa abakade befola laba bamukelwe kuhle emahofisini ogatsha lwezisebenzi lapho bafike bachiya incwadi yabo yezikhalazo kumncedisi kamphathintambo unkosazana Victoria Sgauke obaphathe ngendlela encomekayo. Omunye wabaphatheke kulokhu kufola ngumnumzana Thawanda Zimba obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuPTUZ. Yena ke ulandisa ngokubafuqileyo ukuthatha leli nyathelo.
Christmas iyasincindezela. Ngokuthi ngoba singahamba esibhedlela kungabe ngela mithi babe befuni ama-US, thina ama-US asibatholi ngoba thina sibhadalwa ngebhondi bona bayafuna ngama-US. Ihulumende ayisibhadalelayo ngama-US ngoba imali le abasinika yona ayisakhwani lutho.
Usole kakhulu inyathelo elithethwe ngabaphathizikolo ukubiza imihlangano lababalisi yesiphangiphangi ngenjongo yokubavimba ukuyaphatheka kulokhu kufola.
Siyabe sifuna ukuthi uhulumende ekhangele ababalisi ngoba imisebenzi eyenziwa ababalisi imisebenzi emikhulu kakhulu. Kakhangele the way abasebenza ngayo, imali abasinika yona.
Okugcizelelwe ngumnumzana Abiot Moyo, unobhala okhangele ababalisi abakhubazekileyo ku-PTUZ.
Iproblem yikuthi singahamba sifuna ukulatshwa. Bafuna imali ama-USA, ama-Medical Aid Society, yuthi kabafuni ngoba kababhadali. So sinasicela i-government layo i-PSMAS ukuthi babhadale.
Akaboni uMoyo kungakho ethi yena labanye ababalisi abanjengaye bekhala ngosekusenziwa ngabe-Pismas ukufuna inhlawulo ngedola leMelika. Kungakho befuna uhulumende akhangelisise udaba lwemali abayiholayo.
Cela uhulumende ukuthi bakhweze iholo, ukuthi basinike ama-US ngoba everything bafuna ama-US. Ama-tablets bafuna ama-US. Nxa uvakatshele udokotela bafuna i-US. Thina asila.
Lokhu kutshengisela kuza ngemva kokuba ababalisi abafundisa emaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, labo bephatheke kuhlelo lokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili. Inkokheli ye-ARTUZ le ithi kubone kufanele ukuthatha lelo nyathelo ukuze uhulumende abangezelele iholo lokubaphatha ngcono. Abafole lamhla bekhatshwe ngabasesipholiseni abe-PTUZ laba bebeqhinqa izililo sikhathi sonke lapho befika emahofisini kahulumende abalisa olwezimali kanye lolwezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeVis Gama. Ayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Abaphathi ntambo bakahulumende kanye labagcinisa ihlalo bamakomiti edale lephalamende vethule imbono yabo etshiyeneyo namuhla kobulawayo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi. Umnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezemfundo iyaphezulu kuleli dale usichazisele okunengi okuhlafunwe kulomhlangano.
Umhlangano lo ube yimpumela enhle, ukuhambe kuhle loba nje kungakapheli isikhathi kuyaphela kusasa. Lihlelo olunika ithuba ukuthi ama-members of parliament ikakhulu sisebenza kuma-committees ethu atshiyeneyo sibuye sizokwethula phakathi kwabanye bonke abangahlali kwamanye amakomiti, amanye ama-MPs, ama-senator, njalo phakathi phambi kwama ministers okuvela ebantwini esikuthi khona esakuthola ngesikhathi se-consultation lapho esasihamba khona sisiyaxoxisana labantu njalo lezihlanganiso ezijeneyo singakubiza sithi ngama-stakeholder.
Kukhona ongathi bekuludaba egudwini lamuhla kumbe okubone kumqoka?
Okwakuqala mhlawumbe ngingakhuluma-ke ngezinto ezimbili. Bekukhona okunyade bephonga ukunika nje kungaqali, njalo okunye bebephonga ukuthatha izinto ezomnyaka ophelileyo kutshengisa ukuthi ama-ministries abengenzanga umsebenzi kodwa amakomiti akwanisile ukuthi ekuthathe khonokho. Nginganika-ke umzekeliso ngithi mina ngihlala kukomiti ye-higher education. Okunye-ke okuphumileyo sokunikwa i-reporting ngu-chairperson we-comiti yikuthi-ke kule mali kade sibuza ekade iphume kuthiwe le imali yiyo imali eholwa ngamaminista labo permanent secretary, kodwa-ke nxa sikhangela imali leyo kukhanya bekuyimali eningi. Bese sibuza ukuthi no, imali leyo kanti ingaba ningi okungaka ebantwini abalutshwana kangaka? Kwasokuphuma-ke ukuthi hhayi, okunye kulamaminista lama-permanent secretary asebaphumayo bahamba kwamanye amanye ama-ministries, kodwa imali yabo ilokhu ithathwa kumbe ilokhu ithengiswa ilokhu ikhona kuyenaleyo iministri. Sasesibona ukuthi kuyingozi ngoba kaphusela qiniso ukuthi engxenye kungenzakala ukuthi umuntu lo kasasebenzi kodwa lokhu ehola kumbe umuntu usehola kabili. Bese kubuya-ke kunye ukuthi ama-ministries siyananzela ukuthi ayazama ekusebenzeni kwawo amanye alamakhampani angaphansi kwawo, kodwa bese sikukhangela ukuthi imali le iyabe lokhu iqhubeka kubhajethwa kucelwa imali ukuthi sinike amakhampani lawa, kodwa singakukhangela wona amakhampani lawa ukuthi singacukulungisa ukuthi kuyini akulethayo, uzathola ukuthi kabula. So ngokunye-ke okukhulumileyo ukuthi ama-MPs kumbe ama-committees akunike ngoba yi-warning kakhulu ukuthi ngesikhathi esilandelayo kasoze sikuthathe lula-ke kakhulu. Njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke amaminista nxa kade bekuthatha lula umsebenzi wephalamende, hayi kakhe simbone ngani lapho sekuzenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Umnumzana James Sithole umela eMakhokhoba edalele ephalamende njalo ulilunga lekomiti ye-higher education kuleli dale. Sixoxela ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank ukuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. UMangotshka utshele umhlangano obusenziwa kobulawayo ohlaziya uluhlu lwendleko kahulumende olomnyaka ozayo ukuthi uZulu lamalunga edalela ephalamende kabazwisisi imbangela yokusilela kwemali elizweni, yikho nje bekhuthaza ukwesulwa kwemali yama-RTGS lama-bond notes. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezibalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube engakatholi lesi sikhundla zithi imali yohlobo lwamabhondi yiyo enza kube lobunzima elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Oqala kusitshengisa ukuthi indaba yokuthi imali yethu ekuma-RTGS le mali yethu ekuma-bond soku-ovala kathesi ukuthi ayilingani le-US dollar. Okwesibili kusitshengisa ukuthi sengikhona sizaba lokuhlupheka okukhulu ngoba abantu ababenikwa ama-RTGS lawa ikakhulu abamankampani izinto lezi bavame ukuzithenga ngaphandle. Nxa kungokulungiswayo okunye okokuphekisa lokunjalo uzathola esikuthi ngama-ingredients ezinto ezidliwa ngabantu ngamalanga ngamalanga yinto ezinye eziyabe zithengwe ngaphandle. Yikho-ke okungango ukuthi nxa imali leyi ibuya ingama-RTGS kuzaba le ngxaki ekuthini imali leyi kufuze ikhutshwe kuthengwe ama-US kulaba abathengisa okungekho semthethweni. Yikho-ke nxa ungafuni ukukukhangela khona lokhu kuyakutshengisa ukuthi singaba le ngxaki yokuthi into sezingathi kuswelakala kakhulu kulalokhu okade kuyikho khona. Njalo lokuthi soku-obala ukuthi ama-RTGS ethu lawa asukela kuma-bond alingani US dollar.
Manje lona udaba lokubana wona ma bond notes lawa awasoze asuswe ngoba kayisuwo dubo njalo ayasebenza ukubona njani?
Yeah, ukusebenze ngabe sebenza kodwa indaba ekhona njalo emqoka ngiyokuthi laba abayenza izinto kumbe abathengisayo benelisa na ukuthi be yekwanisa ukwenza sithi thina iku restocker ukuthi begcwalise izinto nxa bengazithengisa. Lokhu sizabona ukuthi bazaba lohluphe ukuthini imali evele isebenza yangkhona yena le sithi thina iyasebenza iyabingenelisi ukuthi behode izinto ngoba kuyabe kudingakala imali yangaphandle. Imali le yangaphandle etholakala kulabo abayenza okobugwelegwele kuphela. Yikho ke luhlupho lona lolo.
Kodwa khona lokhu okwenziwa ngumphathintambo wezemali ukubana axoxisane loZulu engakethuli ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo, ubona njani? Ubona ungani kuzasebenza na kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho?
Ukuxoxa lo ongaxoxisani loZulu yikuthi kathesi ilizwi limi manzonzo. Yikho ke ngokunjalo ibhajethi le angiyiboni mina izenelisa ukuthi kwezempila kahle sithi thina i-health senelisa ukuthola izinto ezidingakalayo. Njalo sibuye kwezamandla sithi thina ngeze-energy. Uzathola ukuthi amagetsi ethu amanye athengwa ngaphandle kwelizwe. Njalo imali yethu ebhadalwa la ngabantu bakithi kayisozi yenele ukuthi ithenge imali yangaphandle. Yikho ke ungafuna ukukunanzelela khonokho ukutshengisa ukuthi izigaba ngezigaba ezomkhonomi azisoze ziphathise.
Umnumzana Richard Mahomva yingcwethi ecubungula ezenotho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Live Talk lamhlanje sikhangela izikhalazo zababalisi abatshengisele eHarare lamhlanje besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze zilithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kudubuke amabhomba abethiwe ezimoteni ezintathu esigodlweni seMogadishu eSomalia lamhlanje ekuseni abulala abantu abangamashumi amabili lantathu. Kulondoda ovuke ubhova wagwaza abantu abambalwa wabulala oyedwa esigodlweni seAustralia iMelbourne lamhlanje ekuseni. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Premier Soccer League kulimpela viki itetela umdlalo we-finalo enkezo yeChibuku Super Cup wona ozaqhutshelwa enkundleni yeGibo ukusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uthi iqembu lakhe lisenkingeni ngoba umdlalo wefinali yomncintiswano lonyaka wenkezo yeChibuku uqhutshelwa enkundleni yeGibo okulikhaya leqembu abadlala lalo ele-Triangle.
We're playing at Gibbo, so I think
They've got the advantage already, haven't they?
Siza dlalela inkundleni yeGipo okuyinto enza singene kulomdlalo iqembu leTriangle. Izibambe esidukwini ngoba ulikhaya labo. Ziningi inkundla besingadlalela kuzo ezibalisa eMandaba kumbe eBarber Fields. Yikho ngokubona kwami sivele sifana labantu ababhekane lomqanso kodwa sizabona lapho kuzawela khona induku loxa uxaku.
Uharrison utshele intatheli zindaba kuba inkinga ebhekane leqembu lakhe ukuba kulandawo yokuhlala endaweni yeTriangle ukuthi kuba kuzamele belale edolobheni laseMashingo bese besiya eTriangle zebelanda umdlalo. Iqembu leRare City okuyilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleCapes United nge-2-1 kusigaba se-semifinal. Lo nyaka ngokwesine ukuba iqembu leRare City lifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku njalo yile liphakamisela ngomnyaka ka-2015. Iqembu leTriangle lona lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleDynamos nge-2-1 kusigaba se-semifinal. Iqembu elizanqoba kufinal yalo nyaka lizathola umvuzo wenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo elokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Kumidlalo yalo nyaka yesigaba seCasilaka Premier Soccer League, iqembu leHarare City linqobele Triangle nge-1 kanya emdlalweni wakuqala odlalelwe esigodlweni iHarare, kwathi owesibili odlalelwe enkundleni yeGibo uphelezi ngutshikilobhanqa 1-1. Iqembu elizanqotshwa lona lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Ngaphandle kweqembu leHarare City, yamanye amaqembu asekeyaphakamisa inkezo yeChibuku selokhu umncintiswano wavuselelwayo ngomnyaka ka-2014. Ngabalisa ele-FC Platinum lona elinqobe ngo-2014 kanye lelenkezo iPlatinum lona elinqobe ngo-2016. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silo Shakeman mkhuchi olwayo hamba leqembu lakhe leGwese Super Sounds bephethe idlalate labo elilesihloko esithi iSMS. Leli lidlalate leGwese Super Sounds elesithupha njalo lilengoma eziyisikhombisa. Leli qembu liqale ukuhlabela ngomnyaka ka-2009 njalo lacindezela idlalate lalo lakuqala ngo-2010. Kusukela lapho alikaze libheke emuva. Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi balandeli vulani kanye lale ethi isindaba phenduli. Yini ke isindaba phenduli? Umkhokheli weGwese uShakeman Mkhujulwa ogama lakhe lokuzalwa nguShepherd Vundla uyachasisa.
Lapha ngubaba owathi ma ebikelwa ukuthi usemotshile usekhulelise umuntu wayala wathi sisu aso sakhe ngoba ebalekela isapoti. Umntwana wakhula ngale sekhuliswa ngumalume nomama. Uthe umntwana sekhulile la ubaba isimo sesimtshayile wajika ekhaya. Uthe ma esejika ekhaya thola ukuthi umntwana usesebenza kahle kakhulu usengumuntu onento zakhe.
Kulale njalo ethi abenza okuhle ehaya abantu abachiyeneyo abenza imisebenzi ebukekayo emphakathini abagoqela insizwa yaseJuchume uDifa Dube.
Udifa wachapi dube sinobaba uShanoni sinobaba uBhula Zabhula naye futhi efuma wanje kuChichi sinobaba uJona Ndlovu enyabani. Laba abantu laba engikhuluma ngabo lapha, mabe kubona uDonsa Nzima baba naso isihelo.
Litholakala ngapi idlalate mkhutshulo?
Mabe seGoli ngiyatholakala ku 0732693582. Kanti njalo ngikhona futhi ku Facebook. Uyangena nje ku Facebook ucheke u Sheikman Mkhutshulo.
Ngempela imisebenzi emihle iyabukwa. Qhubekani ke ngemsebenzi yenu boDiva Dube, oJona Ndlovu labanye njengokutsho kwabafana begweze. Bafana bekwese super sounds besiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela ke kamnandi singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele esitaladeni seHarare namuhla bekhonona ngeholo njalo besithi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika. Umbiko kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola lemelika soludale inkulumo. Kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.